Zakatanga and the great Stephen, that was a long time ago, but ndakazongoitaka mukana kandakaita ndiri ku high school. I think first month ndiri ku high school kwakaitwa zvemacivics, and then I had Knox Guni akauya kuzoperforma kucampus ma high one. Neniwo ndanga ndiri pa line up iyoyoyo, ndakandiendesa kuna na TBA kuchigutiro. From there ndakatanga kushandawo nevamwe vanhu vanga vane mukurumbira nekuchechi and all of that. Saka zvanga zvangosangana kuti kuchechi nekuita zvikaenda kuma studio tichiimba zvemunyika.
Toda vanhu vakanyatsoti iwo uri kurova gospel here, uri kurova amenodziva uri kuti dzemunyika ndo dzakaita sei?
Alright, saka pari zvino ndine EP randakadropa amapiano, two amapiano singles ari papapo, and then one conscious reggae iri papapo, and then ndine one song yegospel inonzi Mune Simba yerumba iri papapo. So ndiri munhu ari flexible nekuita anything.
Saka vateereri vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Vateereri vari kufara zvingaite. Single rangu rakaita number one kucanada only much like 2 weeks, rebva number one. And then right now song yangu inonzi Mjolo yanga iri pa Star FM International, yanga iri pa number 3. Zviri kutambirwa zvakanaka.
Ngatitarisewo kuti semuimbi matambudziko amunosangana nawo muindastry ndeapi?
Zvinonetsa kakurusa inyaya dzekuti music yacho inzwike kumba, nekuti cause uri kuamerica munhu asanga achifunga kuti une mari yakawanda. Saka unosangana kuti nemadj arida kubhadharwa mari dzakawandisisa kuti tingoridzwa. Saka tozongotendawo vanhu vakafanana nemi kuti murungueri kana mangoti saga matiwana and motiunza pamberi penyika kuti vanhu vatinzwe vatizive. So tinokutenda zvikurusa.
Kana paine vateereri vakateerera panguva dzinoii, une mashoko here aungade kuvasiyirawo?
Endai munoteerera music iriko kumaplatform ese paYouTube, makatsvaga Zabron, Apple Music. Saka tibatei, tisapotei, sanganai nesu kumasaisai.
Say what's a Friday, chintipaiwo kamwe chete kamuri kupisa nako kamunoda kuti tibude nako mudariro.
Pane song inonzi Mjolo.
Pandemic.
Mjolo the pandemic, vanhu vari kunetsekana nenyaya dzemujolo. Saka Mjolo ine something, teererai muzvinzwisi.
Mjolo, heavy mdara. Thank you.